vachitaura pakuparurwa kwemusika wekutengesera uyu. Mukuru wesangano iri Vasten Makwara vakati chinangwa chavo ndechekuda kusimudzira nekusimbaradza mhuri yeZimbabwe iri mune zvemabhizinisi achiri kusimukira. VaMakwara vaudza Studio 7 kuti hurongwa hwakadai hucharamba huchiitwa gore negore kusvikira paita budiriro inoonekera kunyika yeZimbabwe pamwe nemhuri yayo.
You know, we are coming together Zimbabweans, tiri kuvaka first community, and as we build community yemaZimbabweans kuungana kwavo pamwe chete, tiri kukurudzira kuti titenge zvinhu from each other. Tikaona mama communities ari kubudirira is because of that, vanotenga from amongst themselves. So we are encouraging kuti as proudly to say, let's come together titenge zvinhu amongst ourselves. Tine platform yacho taibuilda nekuita empower kusimbisana pamabhizinesses.
Muzare Sharon Ngwenya avo vanobva kuBulawayo ndemumwe avo vaive pamusika wekutengeserana uyu vaine chinangwa chekuda kusimudzirawo bhizimusi ravo.
Reason yangu yekuexhibita ndeyekuti bhizinesi rangu ri kurewo, ndinohodha masupa nezvimwe zvakadaro kubva kuZimbabwe, mazowe, maputi, matemba, ndichitengesawo kunoku. Ndinodzidzisawo zvekare vamwe kugadzira maperfumes.
Mumwe weavo vaivewo pamusika wokutengeserana uyu ndiye amai Chenai Mutsekwa, vanotungamirira kambani inogadzira zvakasiyana siyana vachishandisa tumiti tunowanikwa pama ice cream.
I create my lampshades with ice cream sticks. Ndinogadzira majewelry boxes, my fruit bowls. Ndinogadzira mabuses. What I want to do is to empower other women to use their own hands kuti vaitewo life nekushandisa maoko avo. Whether wakaenda kuchikoro hauna kuenda kuchikoro, there's a lot wekuti tinokwanisa kuita kuti tione kurarama.
Mukuru wekambani yeMM Chemical Investment amai Gorejena kana kuti Simangaliso Tsuro vanoti vakatangisa kambani yavo yekugadzira mishonga nekuda kuratidza mamwe madzimai kuti izvi hazviitwi nevanhurume chete.
Ndakafunga zvekuita machemicals ndakaonati as a woman vakadzi vazhinji vanotya kukwatamurisa machemical sii zvinotyisa ndezvevarume chete. Saka ini ndakamira semukadzi wemuZimbabwe anoda kuti acreate job opportunity kune vamwe vasiri kushanda.
Muzvare Sibongile Wena ndechimwe chizvarwa cheZimbabwe chaivepo pamusika wokutengeserana uyu chichitambadza zvinoshandiswa pakubikisa zvakaita semaspice izvo zvinogadzirwa nekambani yavo.
I'm the owner of Real Premium Spices. My spices and ndakatanga ndega, no mixa ndega. Ndakangoita a short course nemumwe murungu akandidzidzisa kumixa my spices.
Vanoenderawo mberi vachiti kunyange hazvo vave nechavo chavanoti chekubata, vakatarisana nezvininga mupinyi zvakasiyana siyana mubhizimisi ravo.
Ndingangoti matambudziko andiri kusangana nawo iwayo kumaketa, kuti unyatso kupinda mumaketi inotori a challenge. That's why ndauya kunoku kuti it's an opportunity yekusangana nevamwe vakawanda. Vamwe vari kuuya kuzongotenga nevamwe vari in business uchiona kuti how are they doing their business.
Kambani inoitawo zvekugadzira mishonga nekuvaka inotungamirwa navaBrighton Sangore ndeimwe yakange iri kuratidzira mabasa ayo pamusika wekutengeserana uyu.
Tine kambani inonzi Sons Construction iri muno South Africa. Tine inonzi Tractor Brand Chemicals iri muno South Africa. Tine futi Tractor Brand Construction which is based in Zimbabwe. Chataita kuti tiuye muno paprogramu ino inyaya yekuti vanhu vaonewo mabasa edu atinoita nemashandiro atiri kuita. Then tine maproblemswo atiri kufesa ekuti tiri maforeiners. Vamwe varungu vatiri kushandira vari pakuzotidherera because tiri maforeiners. Havanyatsotibatira zvakanaka kana vachida kubhadhara vanoda kutidherera. Chavanongozotiripozanguvachezati tiri maZimbabweans but business redu riri kufamba zvakanaka.
Vashandi vepamuzinda weZimbabwe muSouth Africa vakati mumiririri weZimbabwe munyika iyi vaDavid Hamadziripi ndivo vaifanira kunge vachiparura musika wekutengeserana uyu asi havana kuzokwanisa kuvepo nekuda kwekubatikana. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.